Mangwanani akanaka vagereri tino sangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 7 Zvika 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vatori venhau vanonzi vape kunetsa nekukumbira mari yechoko muhomwe kuti vasanyora zvakaipa pamusoro pemamwe makambani. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoyambira mabhanga pamusoro pekushandiswa mukuchenesa nekufambisa mari zvisiri pamutemo. Hama neshamwari dzemurwiri wekwedzero dzevanhu vadhewa mavhinga dzakasangana padandemutande nezuro manheru vachirangarira mabasa avo. Kuratidza kutsutsumwa kwayo pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu, America inoti haisi kutumira vamiririri vayo kumutambo wemaOlympics kuChina munakukadzi gore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rinoona nezvekodzero dzevatori venhau Remisa Zimbabwe rinoti vatori venhau vanonzi vanoda mari kubva kune avo vanoshanda mabasa epublic relations kuti vagoreka kunyora zvakaipa pamusoro pemakambani avo vanofanirwa kumhangarirwa kumapurisa kuti vatongwe zvakaomarara. Nezuro bepanhau reManika Post rakati izvi zvakabudiswa pachena mumusangano wekutanga weInstitute for Public Relations and Communication Zimbabwe uri kutora nzvimbo kunyanga. Tabata sachigaro veMisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze avo vatanga nekurumbidza dare redzimhosva pamusoro pemutengo wekurasa mhosva yaipomerwa mutori wenhau anoshanda akazvimirira vaHopo Chingono yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati gore rapera.
SeMisa Zimbabwe tinoti kuonekwa kwavachingono kuti havana mhosva inyaya yatinotambirana maoko maviri, uye inyaya inotifadza sesangano rinomirira kufambiswa kwemashoko zvisina kumbunyikidzwa muchamhembe cheAfrica kana kuti musadhiki. Saka iyi ndo nyaya yataigara tichingodemba kuti dei vanotonga mhosva vakwanisa kushandisa pfungwa dzavo vachiita basa ravo vasina kwavakarerekera. Saka kana vachingono vachionekwa vasina mhosva panyaya yekushandisa dande mutande, zvinhu zvatinotambira tichifarira, nekuti isu tinoti kubudikidza nebumburo remutemo muZimbabwe munhu upi zvake kunyange vasiri vatori venhau vakasununguka kuenda padande mutande vachichoropodza huori sezvaitwa navachingono. Uye hatitarisiri kuti kana munhu achinge aita saizvozvo angasungirwa kushoropodza huori achishandisa dande mutande. Saka mutongo uyu isu tinoti wakanaka, uye tinoti mutongo unoratidzazve pachena kuti isu semamiriro edu ekuti vanhu ngavakwanise kuwanikwa vachiita basa ravo vatori venhau pamatande mutande vasingashungurudzwi muono wakanaka waonekwawo nedare kuti ndo zvinofanira kuti zviitike. Izvi zvinouyazve mushure mekunge isu sesangano tichiti panonzi paiswa vasori kana kuti nhume dzinotarisa kana kumonita vanhu vanenge vachiita maactivities avo paindaneti zvatakanzwa zvichitaurwa masvondo achangopfuura ayo. Aiwa, isu tinoti izvozvo hazviindi maringe nezvinotarisirwa mubumbiro redu remutemo.
VaMaunganidze, munotarisirei mukupatwa kwevatori venhau nematare edzimhosva?
Tinongotarisira kuti dei vatori venhau varegwa vachiita basa ravo panga apa masaisai, panga apa manyuzipepa, kana muzivitiviti, kana munepenyuro. Gawangu ita basarao, vasina kuro waneana, kuti pamwengana, arukundi tevera, kana anu kuterera, sandiri kutaura. Uye nga pesiranda pina mfumfu. Saka mtongo uyu, nde umu unotiratiza kuti, aiwa, nyayedu yata yengo chemera, kana yatino kumbira, iba mara kanaka.
Pane nyaya ye irimu bepa naure Manika Post ilo ririkuti vamwe vanoshanda mu public relations. Varikuti vatori vena u varikukumbira chivoko muhomwe kuti vasataura nyaya dzisina kunaka pamusoro pemamwe makambani. Makambo zinzwa ere izvi uye imi semisa Zimbabwe muchaita sei nyaya iyi?
Nyaya yatorwa na minister iyo ye vatori vena u vanokumbira chivoko muhomwe. Isu semisa tinoti iyo haisi nyaya yedu nekuti isu hatina patinga kurudzira kuti vatapi venao vakumbire choko muhomwe. Aiwa kana vanhu vachinge vachikora mutemo wenyika nekuti choko muhomwe hachibvumirwi, isu tinoti kana kuti kurudziro yedu yatingapa kune vatori venao ndeyekuti ngatitevedzerei zvose zvinodiwa munyika tisingachikori mutemo, uye choko muhomwe hachina kunaka. Avo vanenge vaita kana kuchikora mutemo wenyika ndo vanopedzisira vachizosungwa vachinosangana nemutongo unoenderana nemhosva dzavanenge vapara. Asi tingangoda zvekukurudzira varidzi vemanyuzipepa, maredhiyo, matirivhizhoni kana kuti vangai vane zvekuita nemakambani ekutorwa kwenhau kuti ngavatarise muhoro vape vatori venhau zvakaringana. Asi ndisingati kana vanenge vashaya muhoro wakakwana vaende kusoko muhomwe, aiwa kwete, izvo hatikurudziri.
Avo vange vari sachigaro venisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunare kuHarare neStudio 7. Sangano rinoona nezvekurwisa zveuhori reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC rayambira mabhanga ari kushandiswa mukuchenesa mari uye ari kufambisa mari zvisina kunaka richiti mutemo uchashandiswa zvakasimba pamabhanga aya. Sangano renhau renew ziyana rinoti mumashoko avo kumusangano wekutanga unotarisa mhosva dzemari kana kuti financial crimes indaba, sachigaro vezac amai Lois Matanda Moyo vanoti komiti yavo inoziva zviri kuitwa uye huori huri mumabhizimisi akazvimirira, vachiti vanoita zveuori vanoshandisa mabhanga nemakambani anofambisa mari. Nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti ZAC yava kusangana neuori huzhinji, asi vachiti havafungi kuti ZAC inogona kupedza kana kunyisa huori sezvo vashandi veZAC vachifanirwa kuchinjwa nguva nenguva kuti vasapedzisira vave kuitawo zveuori pachavo. Tichienda pamhepo, mutauriri weZAC vaJohn Makamure vanga vasati vatipindura.
Ndinoona kuti ZAC yavona chokwadi chinoitwa namabhengi kuti vanenge vava kubetserana navamwe vanhu vaiita uori vachiviga mari kana kudzimba kana kuisa mirwa makungwa vaakuunza majoo mabhengi kuti vasazovhunza kuti mari yamaiita mabhizinesi akati akati yakaingepi. Umbou hwacho vanenge vanoti vanahwo nokuti kunekuti vane nyaya iripo pamapepa inotaura kuti mari yokunze iri kuiswa mumabhengi pagore rapfuura rose kusvika pari zvino yakwira kusvika 59 million ichibvepi? Saka vanhu vamwe vaya vaya vaakutiza uori hwavo kuti togona kuzoongororwa kuti zvamaitengesa zvakati zvakati mari yakaindepi, toti iri kubhengi. Saka vokubhengi vanenge vachiziva nyaya idzodzo, nokuti kubhengi kana ukaenda namatutu namatutu emari vanofanira kunge vari kuvhunza kuti ko mari iyi wakaiwana sei. Asi ndokunga zviri kuonekwa neZAC ndozvokuti mabhengi haasi kuita basa iro rokubetsera kudzima uori hwoko, haasi kuvhunzurudza kuti kozvawai kuuya namatutu emari ose wakawana sei, waidii kugara uchingopenga nechekare. Ndo pane nyaya yacho iyeyi panenge paonekwa neZAC yavona zvinhu kwazvo zvainofanira kuchera kuramba ichi ichitsvagurudza igosunga vanhu vanozviita izvozvo.
Tinoona kuti Zach ino zvirovawo dundundu ichiti ine vanhu vayakasunga vazhinji munyaya dzezveuorezvi. Asiwo vamwe vachiti aiwa vakuru vakuru vanoita mhosva idzi havaendeswi kumatare. Imi kana makatarisa izvi munoona sekuti Zach inokwanisa kuchenesa zviri kuitika mumabhanga iyo izvi zvavari kutaura?
Hazvichanetsa Zach chaizvozvo kutotichitarisa isu kuti pasvika nhasi pane here vamwe vatinohwa kuti vakambosungwa here nenyaya idzi kana kuti vamwe vanongobatwa vachiregedzwa. Zvekare iro zvinotinetsei kubata vamwe vanhu vakuru vanozviita izvozvi izvi zvavari kutaura kuti ndo zvavachada kuzoongorora vanogona kuzoona kuti dzimwe dzinotovahamba kana shamwari dzavo chaizvo chaizvo. Saka zvinotinetsei kuti Zaki izosvika pakuti yazobata vanhu ikazochenura zvose zvive pachine mutambo murefu zvikurusa. Ivo vanhu vokuzaki vavo kana kuti vazosvika pakuzozvikwanisa kuchenura nyaya dzekorapshen muzimbabwe vanofanira kupota vachibviswavo vachichinjano nokuti vanhu vanogonawo kuita uori pachavo ivo nokugarisa kwavanenge vaita ipapo vanogona kungotengwa. Saka ndizvo zvatinoona kuti kuti vanhuvosvika pakuchenura zvose izvi vachingova vanhu vamwe vavo vatanga pakutanga kusvika pakupedzisira kwazvo handizvioni zvichisvika kwakanyanya kudzaka chaizvo chaizvo. Kana mapurisa chaiwo hatanopota achidya makamba bhei chaivo vanopota vachichidya kuti nachimboenda kwakati nokuti kugarisa pavanoita pabasaka unotengwa uri kunonyama.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Manheru adarika hama neshamwari dzemurwiri wekedzoro dzevanhu ane mukurumbira uye waive mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vari Gweta vaDewa Mavhinga vakasangana padande mutande vachirangarira mabasa akabatwa nemurwiri wekodzero uyu. Urongwa hwekurangarira mabasa ava Mavhinga uhu hwakaitwa kuburikidza nedande mutande huchikokerwa nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition uye hwakapindwa nevanhu vakawanda vari munyika dzakasiyana-siyana. Shamwari dzavo dziri kuunganidzawo mari yekubatsira mhuri kutakura mutoro uri pamberi pavo uyu. VaMavhinga vakashaya nemugovera vari muSouth Africa vave nemakore makumi mana nemaviri uye vakasiya mudzimai nevana vana. Urongwa hwekuradzikwa kwavo hausati hwaziviswa kunyange hazvo paine tarisiro yekuti vacharadzikwa kumusha kuZimbabwe. Kuti tinzwe nezvemusangano wekurangarira vaMavhinga uyu, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mumwe wevakapinda mumusangano uyu uye vari shamwari yemufi muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Gungano rataita pamasaisai igungano rekurangarira mufi vaDewa Mavhinga. Igungano rapindwa nevakawanda vane kurumbira nevanhu vasinganyatsozivikanwa. Saka ranga rakasangana sanga shamwari dzaDewa, hama dzake vaakashanda navo vaakabatsira nevamwe vakawanda wanda. Saka igungano rapindwa nevanhu vakawanda wanda zvichida ndichida kubatsira vateri vamwe vevanhu vapinda mugungano iroro vanosanganisira vaimbova deputy prime minister Martha Mutambara vanga varimo, vaimbovawo rukota muhurumende yavaMugabe vaSavior Kasukwere vanga varimo, ivovo vaviri vataura. Ndaonawo mutungamiri wenational assembly Alapo Maduku vanga varimo, vakuru vakuru vemassive society organization vakawanda, massive society organization ari muZimbabwe neari kunze kweZimbabwe vanga vari muomba kare.
Izvi zvinoratidza chii tichitarisa unhu hwava Mavhinga hwavakanga vachirarama?
Ndaona kuti vaMavhinga vanga vari munhu aiyanana nevari kumusorosoro uyezve nevari kuzasi, anga ari munhu anga asingasarudzwi.
Chii chikuru chabuda pagungano irori?
Chabuda pagungano irori huchapupu hweupenyu hwakararama navaMavhinga. Tingangoti kubva vachiri kuchikoro vachikura vanzwa kubva kushamwari dzavo zvakapinda navo chikoro zvichipupura kuti akanga ari munhu akaita sei Muamba Star out Yazo to Namiri, Dakaponi Bakuba, Vastori Koro Chekuzas.
Kuti imi seshamari dzava mavinga mune umwe mari yamuri kuedza kuunganidza mungati kudzava musoro pe urongwa iwo
tine umwe yatiri kuunganidza yekuti tinge tine mari chekutanga tinge tine mari yekuti zviri kudiwa pari zvino zvose zvikwane zvandingade kuudza vateereri ndezvekuti nekuda kwekutora mavinga vashayikira vari kunyika yechiri nyika yavo zvinoda mari yakati wandei kunza hama dzavo kuno nezvinoitwa zvacho zvese panobuda mari yakati wandei kuzofambisa vanhu nezvimwe zvakadaro.
Mungataura here kuti vanhu vanenge vachibata ani munzvimbo dzakasiyana siyana vanodawo kuisa masenza avo muhomwe iyoyo?
MuSouth Africa tiri kubata vaotosaki vari kuZimbabwe vanobata vaitaizi munya namba dzavaitaizi munya dziriko pada vamwe vanoda kuita mari yekukeshi nezvimwe zvakadaro. Kuamerica vanhu vari kubata vafreeminchari. Kuuk tiri kubatirwa homwe yedu navabrighton tebuke. Kuaustralia tinavo zvakare kanikakanga sendivanjanje
avo vange vari shamwari yavadhewa mavinga Profesa Ricky Munyaradzi Mukonza vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday, Judge of the Supreme Court, Justice George Chweshe, nezuru vakapa humpo uo mudare rezimosha, vakazvisende dzakure nenyaya iri pakati pemutevedzeri wemutungamiri wenyika, vaKonstantino Chiwenga, namuzvare Mary Mubayiwa vachiti havasi ivo vakavachatisa. Muzvare Mary Mubayiwa vari kupomerwa mhosva yekushandisa magwaro enhema anoratidza kuti vakachata zviri pamutemo navaChiwenga. MuNewsday makare kanzuru yeguta reHarare iri kuramba kuti bazi rayo rezveutano riiswe pasi pebazi rezveutano reMinistry of Health and Child Care rinotungamirwa navaKonstantino Chiwenga. Muna gumi guru, hurumende yakaudza kanzuru yeHarare kuti iise zvose zveutano mumaoko ehurumende ichiti kanzuru haisi kutambirisa vezveutano mari yakakwana izvo zvokonzera kuti vashandi ava vanotsvaka mabasa kunze kwenyika. Kanzuru yeHarare yaenda kumatare kuti imise zviri kuda kuitwa nehurumende izvi. Zimlive.com inoti makanzura eBulawayo City Council ari kukurudzira kuti kanzuru yeguta reBulawayo ichimbomira zvokuvharavhara mvura zvichitevera kupararira kwechirwere chedhariya kana kuti manyoka muguta iri. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 pana chinhu chiri kundishandisa ndeche fast ne vaccine ndobva pakuwirirana ngokwene mbudziya kuna meya wadya jena weZANU-PF vachiti vari kuita zvinhu zvakanaka chaizvo vari kugadzira zvese zvese bati sandiri kwanisha kuti mudura redu rekuchengeta mishonga yecovid rizere vanhu vacho zvoita sekuti havasi kuda kubayiwa bati kwane mbudziya kwese kuvanhu vavo hakuna majekiseni ecovid vanhu vakaenda vakadzoka vakaneta. Government Minister of Health Chiwenga wacho kana zvikasvika vanongoti ndezveHarare ndezveBulawayo ndezve Mutare Gweru Masvingo Town leona kariba into mu South Africa buti hama dzangu dziri ku Zimbabwe mudzimai mai vangu vese vakafamba vakasvika pakuneta musareverera vanhu nema vanhu vezanupiefu kuti kwanzi vanhu vadi kubayiwa imi ndimi musingadi kubayisa vanhu munongoti hamuna mari hakuna mari mari dzekufambisa murikona kudistributa kufambisa mishonga kuti iende kunzvimbo kune vanhu venyu vanokuvhotera ivavo vanhu vanokuvhotera vanhu vezanupiefu munoti vakazara kumaruzevha hamuvapi mishonga pane mbudziya kugogo pakuwirirana paya pana kana mushonga chinyenyeti kuwirirana pana kana mushonga pamushamba pana kana mushonga
mangwanani timu re studio 7 mangwanani amawe ini ndiri kuda kutaurawo maonero angu maererano nenguva yavamunangarwa vapinda pautongi wenyika vari vakwanisa makore emana okutonga inini ndiri kutaura ndiri kumasvingo kwachivi chokwadi ndechokuti vana bimha savanhu vanogara muHarare lasisa vanhu vanodyana kupresident havana chavangataura nekuti vanotoziva kutoti kana tikataura chokwadi naiye president kumaleftenants angu maakuiti hamuchanditsigiri nokuti iye nezvi ukatarisa atimbosvika paeducation education system yezimbabwe right now it's totally nothing hapana chiripo nokuti zvikoro zvava dilapidated maticha haasi kuita basa ravo nokuda kwokutsutsumwa maererano nemihoro yavo ndokunokundikana kwamunanga kugadzirisa zvinhu zvirinavo
apo pastudio 7 apo vanana mukoma Jhunga Kandimire vanana mukoma Tanonoka Hwande regai nditaure nyaya yangu ndichida shona yevakuru inoti kuswa hwenyati ndiwo huri mudumbu huri pamuromo inofanawo regai ndizame kutsanangura shona yangu kuruzhinji rwezimbabwe ruzive kuti iri kutii ndiri kuti kune vatinavo vechidiki nevakuru vatinavo vane zvitupa nguva ino vane mapasipoti avo kana vane malicense avo vokwanisa kurejista kuti vavhote ngatibatei tiri pamwe chete timhanyidzane tirejiste kuvhota tiite mukomana agone kupinda tisotomupinza nekuti izvi zvakuitwa nezeki izvo inini handichavimbi nazvo ini inini handichavimbi nazvo vomboti musi wa6 tiri kupinda munzvimbo dzakasiyana-siyana tichirejista vanhu kuti vavhote dzokedzoke vakuzotizve takuuya muna kurume next year iva hamusikona yekuti yatova tikiti yakuda kuitwa pai kuti aya madhiri aya akutoitwa nanana chigumba vanapisira chigumba nana munangagwa muchaona kuti izvi zvipisira chigumba akuti hanzi toda kuti vekuzvitupa vanana registra general vatorese vana zvitupa muchaona kuti nguva yezvitupa ikanzi yakwana kune kwakunzi hakuna zvikwanisiro zvakakwana hakuna mapepa akakwana hakuna mishini yakakwana hatina mainga akakwana
ndine nyaya futi pana majigumba namalaro isu tinoda kuti mukomana reapinda ende vanhu vose vanoda mukomana but ini ndinogara nchingotaura kuti nyaya yedu inofira kuna majigumba pakudanidzira magodi because majigumba munhu wezihana right panokwidzwa nyaya kumaloya that's why makavona vakadzosa vanhu vezano vakadzosa malava waifanira kuenda kumutandigeri akwanisa 70 years achifanira kuti aende kumutandigeri asi vakamudzosa vachiziva kuti uchavahwinisa pamaelectioni pa painokwira nyaya ichienda kumakoti tahuni ndo patinonyurira pana maizigumu namalava ipapo saka vana vezimbabwe tinoda kuti mukomana apinde asi nepa pane zvimwe zvinokwanisa kuitiwa hatise musoro pamwe tibetserane maloya iwawawo maizigumba namalava votiurayisa nenhamo mukati merimwe dondo mukati meafrica toraramira kuti nedzimwe nyika mudondo vedue hatizivi kuti tichaita sei vakuraya future yedu vakuraya generation yose vakuraya kuvanhu ivavo saka ipapo ndopandoda kuti titaure vanhu hatibetseranei tione kuti todii mukomana toda kuti apinde chaiko chaiko tirevo chingwa tigadzokerevo kunyika kwedu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica kuratidza kunyunyuta kwayo nekutyorwa kwekodzero dzevanhu nechina. Hurumende yeAmerica yazivisa kuti haisi kuzotumira vamiririri vayo kumitambo yemaolympics kana kuti diplomatic boycott inotarisirwa kuitwa muguta reBeijing muchina munako kadzi gore rinouya. Dzimwe dzenyaya dzakonzera kuti America itore danho iri dzinosanganisa kumbunyikidzwa nechina kwevanhu vechiuga vechitendero chechimoslem uye kumbunyikidzwa kwevagari vedunhu reXinjiang muchina. China inoti zvemitambo hazvifanirwi kusanganiswa nezvematongerwo enyika, ichiti zvakare haina hanya kuti vezvematongerwo enyika havasi kuuya kumitambo iyi. Vanodzidzisa mitambo yakasiyana siyana mudunhu reFlorida vaRichard Sulobala vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo America ichiita zvakanaka kutsigira zvekodzero dzevanhu, zvayaita izvi hazvina zvazvinoreva sezvo vatambi vachienda sekurongwa kwagara kuripo.
Boycott yakandangana nemamiriro pakati peAmerica neChina sevanenge vachitaurirana pamugadziri wenyika nenyika, asi handiona hangu ine chakanyanya chaingaite kuafecta maathletes because ndinoandastanda kuti maathletes vazhinji nguva zhinji hatinei nepolitics, hatinei nezvinenge zvichiitika. Isu sedu kunguvako chete toparticipata takamirira nyika towana zvatinowana tichisimudzira nyika neikonomi yenyika.
Zvimwe zvikonzero zvataurwa neAmerica pakuita boycott iyi ndezvipi?
Zvikonzero zvataurwa neAmerica panhau yeboycott iyi inhau yemabatsiro ari kuitwa zvizvarwa zvekune imwe nyika neChina zviri kumbunyikidzwa zvisina kururama, zvaita kuti America iramwe kana kuti iite an outcry ichifananidzwa negenocide mabatsirwo ari kuitwa vanhu mune imwe nzvimbo inonzi Uyghurs yekuChina uko.
Pava nemakore mazhinji zvikuru tichiona nyaya dzezvemitambo kauti sports zvichipinzwa mune zvematongerwo enyika kana kuti politics. Munoona sekuti nhano yatorwa neAmerica iyi yokupinza zvemitambo mune zvematongerwo enyika inyaya yakanaka here?
Kumatongerwo enyika vanogona kuona senzira yekumanikidza China kuti iite zviro kwazvo igone kubata vanhu sevanhu. Tingati inhano yakanaka but kumitambo zvinodzokera kumashure, kunyanyanyanya isu vatambi tinenge tawana mukana wekumirira nyika panguva dzakadai.
Mukatitaurirawo here kuti musiyano weboycott iyi iri kutaurwa neAmerica neboycott yavakamboita yokuti hakuna kana mutambi unobva aenda kumaolympics zvakasiyana sei nei yaunoti diplomatic boycott?
Musiyano wazvo wakakura nemhaka yekuti apa America paichaenda inge isina mumiriri weAmerica achitungamirira timu vaya vatinoti head of delegation, because nguva zhinji panofamba timu yakamirira nyika inowanzokwana head of delegation achibva kuhurumende. But this time America iri kuti inorega vatambi vachienda asi vanenge vasina head of delegation anenge achibva kuhurumende, zvichida vanenge vana head of delegation anenge akangobva achibva kumaareas of sport asinei nezvekuita nematongerwo enyika.
Avo vange vari mudzidzisi wemitambo yakasiyana siyana vaRichard Solobala vari parunhare kuFlorida neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamwe vatori venhau vanonzi vape kunetsa nekukumbira mari yechioko muhomwe kuti vasanyora zvakaipa pamusoro pemamwe makambani. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoyambira mabhanga pamusoro pekushandiswa mukuchenesa mari zvisiri pamutemo. Hama neshamwari dzemurwiri wekodzero dzevanhu vaDhewa Mavhinga vakasangana padandemutande neZuro Manheru vachirangarira mabasa avo. Kuratidza kutsutsumwa kwayo pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu, America inoti haisi kutumira vamiriri vayo kumutambo wemaolympics kuChina muna kukadzi gore rinouya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musora zvakanaka.